Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 9/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga reAfrican Development Bank rinopa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica.
Munhu wese anofanira kuzvirereka pasi pemutemo zvichisanganisira jena vachiwenga zvichisanganisira ani nai zvake ari munyika.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyu vaKonstantino Chiwenga avari panyanga pari zvino vorambidza mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa kuti vagare pamba pavo kuBorodale Brook sezvakatarwa nedare repamusoro. Mashurugwi oshayisa mufaro vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa kupinda mumba yavo yekuBorodale Brook sezvakaturwa nedare. Muzvare Mubayiwa vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa. Asi vaChiwenga vanonzi vari kurambidza mudzimai wavo kuti anga achipinda pamba apa, izvo zviri kunzi kuzvidza mutongo wedare. Baba muzvare Mubayiwa vaKeni Mubayiwa vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti mwana wavo haana kubvumidzwa kudzokera kumba, asi vati tizotaura navo zvizere mangwana. Asi rimwe gweta ravo vataona Nyamakura vanoti vari kuronga kukwidza vaChiwenga kumatare kana vakaramba vakatsika madziro. Vamuve mhuri vanonzi vari kuti pamboitwa nhaurirano nyaya iyi isati yakwidzwa kumata yatinomboshandisa kuvabata ati haachashande kuhofisi kwavo. Gweta ravaChiwenga vaWilson Manase avo vari kuvamirira panyaya yekurambana nemudzimai wavo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiva mavhinga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura zvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwavo kuBorodale Brook, ndo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Gouverneur Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopa chiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese kusanganisira kunetsana kwavanenge vachiita mudzimba. Zvese izvi zvinofanira kugadzwa, asi zvakangodaro tichikurudzira kuremekedzwa kwemitemo yenyika.
Ko, vamwe vari kuti ngavataurirane pachivanhu nekuti dembo harivhiirwe pane vanhu
veukama. Ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana jena garai pasi. Kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubayiwa pachivanhu, votaurirana semhuri kuti paremekedzwe zvinofanira kuti zviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzinogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu. Mhuri nemhuri, mhuri yekwamubayiwa vana atezvara nemhuri yekwaChiwenga vana jena vakuasha, kuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekerere nyika ichiona.
Asi kuri kuti idzo nhaurirano dzatadza kuitwa, munoona here imi zvinenge zvichiturwa kumataro kuti zvichikwanisa kuzadzikiswa?
Dambudziko guru riripo rava kuda kutoti richitanga kuonekwa ipapa nderekuti kana vakuru vasingade kutevera mitongo yematare vachimhura matare, hapana chinobuda nekuti vane masimba acho vakaita zvechisimba zvekurasira mitemo kurutivi. Vanogona kunge vachiti vakunda panguva pfupi ino, asi zvinobisa chimiro kunyika. Ndodambudziko guru iro rekuti vakuru ngava tetemiswe vazive kuti aiwa mitemo yakaisirwa munhu wese pamutemo wenyika, mubumbiro remutemo renyika hapana ari pamusoro pemutemo. Munhu wese anofanira kuzvirereka pasi pemutemo, zvichisanganisira jena vachiwenga, zvichisanganisira ani nani zvake ari munyika.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga, vari parunare kuLondon naBlessing Zulu Studio 7. Banga reAfrican Development Bank nhasi rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni gumi nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica, iyo ichashandiswa mukusimbaradza mabasa ekubhadhara kubhadharwa kwemitero pamwe nekuwandudza mashandiro eparamende pamwe nemahofisi aAuditor General. Gordon Mangudla anotipa nyaya inotevera.
African Development Bank yasainirana chibvumirano chekubatsira Zimbabwe negurukota rezvemari muHarare muzvinafundo mutuli Ncube. Vancube vati mari iyi ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vatiwo izvi zvichabatsira kuti hurumende iwane mari yakawanda pamwe nekuti paramende nemahofisi aAuditor General aite mabasa awo nemazvo pakuongorora mashandisirwo emari dzehurumende. Mukuru weAfrican Development Bank muZimbabwe vaDamon Kitabire vati upfumi hweZimbabwe hunogona kusimukira kana Zimbabwe ikasimbaradza nyaya dzekubhadharwa kwemitero. Vati ndo saka vapa Zimbabwe mari yekutenga michina yechizvino zvino nekushandisa pakubhadharisa mitero nekuvandudza mabasa eparamende nehofisi yaAuditor General pakuongorora kuti mari yemitero inoshandiswa sei. Pamari yese iyi Zimra ndiyo ichawana mari yakawanda mamiriyoni masere emadhora. Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vaudza Studio 7 kuti mari yavawana iyi ichavabatsira zvikuru pakuvandudza michina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana.
Grant ratawana kubva kuAfrican Development Bank riri kutibatsira kuisa masystem yatinoti tax and revenue management system. Isystem inotibatsira kuprocessa zvinhu zvetax yatinocollect munyika.
Vakasanobata chinzvimbo chemunyori weparamende Amai Helen Dingani vaudza Studio 7 kuti mari yavawana nhasi ichabatsira zvakanyanya pakuwedzera ruzivo rwenhengo dzeparamende pakuongorora mashandisirwo emari yehurumende.
Basa rayo rakawandisa nderekuti tiite capacity building yemamembers of parliament kuti vagone kuongorora zviri kuitwa nemaministries nemagovernment departments akawanda. So kune maministries maportfolio committees akatarwa kuti ndio achapiwa mari iyoyo kuita kuti vaongorore zviri kuitwa negovernment.
Vati makomiti achabatsirika nemari iyi ikomiti inoona nezvezvicherwa, budget nemari, public accounts yemadzimai nemabhizimisi madiki, yezvemhando dzemoto, yemaindustry nemabhizimisi pamwe nezvekurima. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchichwa vaudza Studio 7 kuti kushandisa michina yechizvino zvino kunoita kuti hurumende iwane mari yakawanda kubva kumitero pamwe nekurerutsira makambani neveruzhinji.
Zvichadzividzawo zvakare nekudzikirisa nyaya yezvihoko muhomwe nekuti zvinongo zvakuitwa nesystem iyo iri digitalized. Zvichabatsira hurumende kuti ikokwanisa kukolekta mari yakawanda zvine udzamu. Zvinozoitawo kuti ivo vanhuwo zvivaitire nyore nekuti haupana pauchatongerwa kuti ubhadhare mari isiriyo nekuti zvese zvinongo zviri musystem. Ivo unokwanisa kutogara wazviziva kuti ndofanira kubhadhara mari yakadii.
Vamuchichwa vatiwo zvinopedza matambudziko anosangana nevanhu pamabhodha ekuti munhu anobhadhara mutero wezvinhu asi ozofonerwa pave paya achinzi anofanira kubhadhara imwe mari sezvakaitika pabhazi rakatengerwa Caps United nanyasha Mushekwi. Mushekwi anoti akabhadhara mutero waidiwa asi akazoshamisika bhazi ravi kutorwa neZimra ichiti pane zvainge zvakanganiswa. Zimra ibandiko rehurumende rinobata mitero yakasiyana-siyana pazvinhu zvinotengwa nekutengeswa munyika nezvinotengwa nekutengeswa kunze kwenyika zvakaita sevalue added tax, custom and excise duty, income tax, mitero yemakambani nemimwe. Nyanzvi dzinoti hurumende iri kurasikirwa nemari yakawanda sezvo Zimra ichishandisa nzira dzechinyakare kubhadharisa vanhu nemakambani mitero, uyewo paine huori hunoita kuti vanhu vakawanda vatengese kuita mabasa akasiyana-siyana pamwe nekupinza kana kuburitsa zvinhu munyika vasina kubhadhara mitero kana kubhadhara mitero iri pasi. Amai Mazani vati vanotarisira kuwana mari yakawanda kudarika yavari kuwana nekuda kwechirongwa ichi icho chatanga nhasi chichipera muna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Madzishe emudunhu reManicaland aita musangano maMutare achidzidziswa mashandiro aanofanirwa kutevedza paanenge achitonga mhosva matunhu avo pamwe nekukoshesa kodzero dzevanhu vaanenge achitonga. Lweda Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Madzishe anosvika makumi matanhatu nemapfumbamwe apinda muzvidzidzo izvi achitungamirirwa nemukuru wemadzimambo munyika Ishe Fortune Charumbira, Ishe Betera, Kalisto Chiera vekubwera. Vati vadzidza mafambisirwa anoitwa nyaya zviri pamutemo uye kuti masimba vanoshandisa mukutonga anobva kupi.
Shandiro anofanira kunge aripo ndeyekuti sabhuku anotaura naheadman, headman ozotaura nachief, asi chief ari kuzosvetuka headman onotaura nasabhuku. Zvinova zviri kukanganisa kufamba kwebasa, zvirizvo zvazvitaurwa kunzi hazvitenderwi kuti zvinge zvichiitika.
Ishe Tondirai Mandeya vekuHonde Valley kuMandeya True vatiwo vamwe vavo vanga vasingazivi kuti mhosva dzavanotonga ndedzipi uye dzavanofanirwa kuendesa mberi ndedzipi.
Zvinji zvataita nhasi zvikwandira hazvisi zvinyowani, but kune mamwe madzishe zvingangoita zvinyowani. Yanga iri general law, customer law, kuti madzishe mutemo yemunoshandisa muri kuMatare mune muchitora masimba yenyu emutemo munoshandisa kuMatare munotora kupi? So tine mutemo yatinoshandisa pachiwano, handitika isiri mutemo inobatwa pamutemo yenyika. Then iri kozoti mutemo yecustomer law yatinoshandisa kuMatare kwete kuchiwano, handi vazvona. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzatatinyanya kufundisa.
Ishe Charumbira vati musangano uyu wanga uri wekuti madzishe azive mitemo iripo pamwe nekukoshesa kodzero dzevasungwa uye kuchengetedza magwaro enyaya dzaanenge achitonga.
Mukuru wokudzidzisa matinoti masadunu kana kuti maheadman nasi tachitenderera nyika yose, tapedza maprovinsi mamwe ose tasara nemaviri, Manicaland neMasvingo. Nyaya iri yokuti masadunu anotonga court inonzi prime community court, sozokwira kumusoro. Tiri kuparana njere nemasadunu kutiwo mutemo unovatendera kutonga ndeupi.
Vacharumbira vati madzishe anofanirwa kuremekedza zvapupu pakutongwa kwemhosva.
Tovaziva vanonetsa ingoti mbudzi mbiri, munhu wose wega wega ngapwe mukana kuzvoko kuti iye ari aramba kuuya, asi mudane apwe mukana wake. Mukana unoda kuti mupei nguva anogadzirira, mubudzei zvaatadza agopuwa nguva yekunogadzirira, uyezve kana ane mawitinesi ake amadane musati yayo unotipedzera nguva.
Mambo Charumbira vati Matare emadzishe anochengetedzwa nebumbiro remutemo yenyika.
Asi ndoda kuyambira vanhu kuti vamwe vanofunga kuti Matare emahedmen kana kuti madzimambo kana madzishe anongovavo kungoderewo nomumushabona. Matare awa ari pamutemo weZimbabwe, mubumbiro remutemo constitution section 162 inotaura kuti kuchava matare kutangira pana sadunu primary court zvichikwira kusvika kuhigh court, constitutional court, supreme court, zvirimo zvose. Saka matare akangofanana makort. Chinosiyana masimba kuti iri koti imwe kutivhisa ngombe mbiri chete usadarika pangombe mbiri, imwe inosvika kungombe gumi, imwe inosvika kungombe makumi mashanu, ndo zvinosiyana. Asi kuti matare makoti eZimbabwe ose ukatadza ano marumira anoita akangofanana.
Musangano wakadai urikutarisirwa kuitwawo nemadzishe ekumasvingo mwedzi unosati wapera. Sangano reLegal Resources Foundation richishandira sechipanga mazano. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanakomana wamambokadzi wemuBritain Prince Harry nemudzimai wake Meghan Markle vakazivisa nezuro kuti vava kuda kuti vangovewo vanhu zvavo kuitira kuti vazviitire zvinhu zvavo zvisinei nechiremera chinopiwa vana vamambokadzi vemuBritain. Zviuru nezviuru zvevanhu vari kuratidzira muFrance zvaungana zvichishoropodza mitemo inobata vari pamudyandigere. Izvi zvaita kuti motokari dzitadze kufamba mumigwagwa izvo zvasiya nzvimbo yeEiffel Tower yavharwa. Pope Francis vari kukurudzira Iran neAmerica kuti nyika idzi dzitaurirane kwete kuita zvehondo. Vatiwo nyika mbiri idzi dzinofanirwa kuzvibata. Nyaya yezvikwata zviri kurwisa pamwe nekuponda vanhu zvichishandisa mabhemba izvo zvave kuzivikanwa nerekuti mashurugwi yanetsa munyika yose zvichitevera kupararira kuri kuita zvikwata izvi mumatunhu ose emunyika. Mukutanga, zvikwata zvevanhu vemabhemba izvi zvainyanyowanikwa munzvimbo dzine zvicherwa zvakaita semangoda negoridhe, asi pari zvino vanhu ava vanonzi vave kungowanikwa chero mumapurazi, mumaguta kana mumamisha umo vari kurwisa vanhu vavanenge vanetsana navo kana kushandisa mabhemba avo mukubira vanhu. Mashoko ari kubuda mumadandemutande anoti chikwata chemashurugwe chakarwisa imwe mhuri kuchegutu nezuro manheru. Vanhu vaviri vakafa, vamwe vatatu vakakuwadzwa zvakaipisisa. Mashurugwi anonziwo akanorwisa kamba yemapurisa kugokwe achiedza kununura mumwe wavo akanga asungwa, asi mapurisa anonzi akazokwanisa kusunga vanhu vanosvika makumi mana. Kumazove kunonziwo kwakasungwa mashurugwi gumi nemana, mabhemba gumi nerimwe akawanikwa. Mazuva mashoma adarika mashurugwi aya akaponda mumwe mupurisa kubattlefields kukadoma, vatanhatu vavo vakasungwa nemapurisa. Izvi zvimwe zvezviitiko zvinonzi zviri kukonzerwa nevanhu vemabhemba ava. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mapurisa haasi kutora matanho sezvo vanhu ava vari kushandiswa nevamwe vakuru muchipurisa nemuchiuto kana kuti vanenge vari verimwe bato rezvematongerwo enyika rine masimba. Asi vamwe vanoti izvi hazvinei nezvematongerwo enyika nekuti hapana bato rezvematongerwo enyika ratirambobuda pachena richiti rine nhengo dzapondwa nezvikwata izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vamaguhu maonero avo pamusoro pevanonzi mashurugwi ava.
Chandingade kutanga kutaura ndechekuti tichenese nzvimbo yeshurugwi kuti vanhu vari kunzi mashurugwi ava havasiri vanhu vari kubva kushurugwi ba. Vanhu vari kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi nechikonzero chekuti pamashure apo pakamboita ainzi magombiro kwamarange vaizviti vanobva kushurugwi, vanhu ivavo vanga vasingatani kana kuuraya munhu. Saka kubva ipapo vanhu vese vanenge vachida kuchichidzira vamwe vanhu nenyaya yemaminerals vanozviti tiri mashurugwi. Dambudziko guru riripo ndere ikonomi. Ndo patiri kuona vanhu ivavo vari kuwanda, mhirizhonga iri kuwanda. Bati mubvunzo mukuru ndewekuti nekupondwa kuri kuitwa vanhu kusanganisa nemalaw enforcement agents, hurumende iripi? Sei vanhu ava vaakuita sekuti vatova mutemo pachezvavo? Ende sekuziva kwedu munyika yeZimbabwe, vanhu vanorova kana kuponda vanhu vasingasungwi inhengo dzebato rinotonga reZANU-PF. Komanda in chief vamunangagwa vakanyarara kuti zvi zvinoita kuti vanhu vafunge kuti varimo mazviri.
Tinzwe kuna vachirumhanzu, munoti vachirumhanzu
vamaguhu vavatanga nyaya iyi kuiparura zvakanaka. One, chokuti vanhu ava vanozviti mashurugwi havabvi kushurugwi, rinongori zita zvaro vazotaura vachiti zvinoratidza sekuti vanhu ava inhengo dzepolitical party. Handizi kuti political party yavari kureva nezvayo ndeipi. Nobva vazoenderera mberizve vakati ivo mukuru wenyika vamunangagwa vasati vataura nazvo. Handizi kuti vanotaura kuti kudini. Ndinotondera kana vateereri vachitondera kuti kwakamboitwa meeting yaivava masmall scale miners kugwero. Nyaya idzidzi dzikabuda pachena. Vamunangagwa president venyika ino vakati izvozvo it is going to stop and zveshuwa. Ndosaka muchiona vanhu vakatanga kusungwa zvemhando yapamusoro nanhasi uye uno iye zvino vari kusungwa. Now saka vakasungwa kwamutoko, vakasungwa muno muHarare munana Chitungwika, vakasungwa kunana Kwekwe, vakasungwa kumazou. Tingati ndeve nhengo here yepolitical party? Kana vachiziva vamaguu ngavabudise pachena tigosa kuti kune political party inosapota kuti vanhu vagurwe. Pano tiri noumwe munhu unotova sponsor. Izvezvi zvatiri kutaura kudai vakomana iva vari kusungwa vari kuzvitaura izvezvi kuti isusu tiri genga yanhingi, isusu tiri genga yanhingi.
Vamaguu,
zvavataura zvimwe zvacho ndinotenderana nazvo, zvimwe zvacho handitenderene nazvo. Tinorangarira kuti kuKwekwe kadoma that area makore apfuurayo paiti pakaputika gold vanhu vevanupurifoid vosvika vobvoti ndipedu pakakomberedza vodzinga kunyange vanhu vanga vadiscover gold iroro. Saka hatidi kurova imbwa takaviga mpini nekuti dambudziko racho hariperi.
Vachiri mhanzi matimi, izvi hazvinene zvematongerwo enyika, sei muri kudaro?
ZANU PF iye zvino ndoine majority muparamende, ndoo vakahwina kutonga nyika ino. Saka tikati ZANU PF nouwandu hwayo yakukonewa kukondirola vanhu vayakapa magreni. For argument sake zvedu tichingofungidzira, tingava here namagreni muZimbabwe muno angapfuura 20,000 sepako apa iwewe soko muno mamurehwa munenu district ringava nemaclaims 20,000 kana kuti less than that and then ZANU PF yotadza kukondrola izvozvo. Ngatirimbei kuti padistrict poga poga pana mapurisa, pane support unit in that district, kunotori nekembi yamasoja vagokona kukondrola vanhu 200 or 300 maclaims. Ndo pandoda kubvisa nyaya yezvepolitics.
Vamagu,
mutemo unotarisa kuti munhu uyu ndewe party ipi. Saka ndodambudziko riripo panyaya yekontrol yekuti ZANU PF iri kutadza kukondrora vanhu vavo. Kana vakamboshandiswa vanhu ivavo panguva yapfuura, vanokwanisa kuchizochizvisunungura vozviitira zvinhu zvavo, asi vashandisa zita revakuru vakambovatuma kumashure uko.
Vachiri mhanzi, tichipeta chirongwa, munotiine zvekutaurwa nevamaguru zvekuti munyika hamuna rule of law?
Ndo zvandambotaura pakutanga ndikati vanhu vachipuwa matens kana mablocks vamaguu vangapupurere kuti kwa hakuna rule of law. Tochiita fast track munyaya yavari kutaura kuti hanzi kwai ye vanhu vanotumwa, vanotumwa nezano PF here as an organization kuti endai pakati. Izvozvo zvavanenge vatora zvichiuya kuZANU PF ndizvo here? Ndo patiripokana kuti aiwa hano manyepo, ngatitaure zvazviri.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare. Mwanzwawo zvakare kubva kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Congress yesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yapetwa mugweru nhasi. Sangano iri richibuda nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kusadzokera kubasa kwevarairidzi panovhurwa zvikoro svondo rinouya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wasarudza vatungamiri vatsvavana kuti vave vamwe vevatungamiri vatanhatu vanoomba National Executive Council yesangano iri. VaObert Masaraure vanoramba vari mutungamiri wesangano iri, ukuwo vaRobson Chere vari munyori mukuru mushure mekunge vaviri ava vasarudzwa pasina anovakwikwidza. aitwa mutevedzeri wavamasaraure nemuzvare Gaudensia Mandopera uko mutevedzeri wavachere ndevamunyaradzi Masiwa. Asarudzwa kuve mutauriri weAtuz ndevaNation Mudzitirwa uko muzvare Brenda Musavengane vakaitwa mubati wehomwe. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, vaPeter Mtasa, vavange vari munyarikani pamusangano uyu, vakurukotedza Atuz nekukwanisa kuita kongresi yavo zvisinei nekuoma kwakaita zvinhu munyika. Vatiwo zvakakosha kuti vashandi vose munyika vabatane kuti vakwanise kubuda mumatambudziko avari.
Hazvichagone kuti tirwe tiri muzvipoka poka. Hazvigone kuti vana chiremba varwe vari vega. Hazvigone kuti varayiridzi varwe vari vega. Hazvisikukwanisika kuti vana mukoti kana vanoshanda kumabhanga kana vanotsvaira varwe vari vega. Hazvisikukwanisika futi kuti vashandi varwe vega, vashandi vanoshandira makambani anozivikana vasingabatani nevashandi vanozvishandira. Saka tiri kuti ngapave nekubatana kwevashandi vari mumakambani nevashandi vanozvishandira. Ngapave nekubatana kwevashandi vari kushanda mabasa mumadhorobha nevashandi vari kushanda mabasa kumareserva vachitifidha.
Vamasaraure vabvuma kuti kubatana kwakakosha, vakati sangano ravo richaramba richiedza kushanda nemamwe masangano kuti kubatana uku kuvepo.
Kuti tirwise zvine mutsindo tofanira kubatana sevarombo vese working class yose. Saka tiri kueducation sector muchiona takambogadzira United Federation of Zimbabwe Educators Union ranga riri gungano rekuti tibatane tese vanomirira varayiridzi vese tirwe tiri pamwe chete. Asi kubatana vanhu havabatane vari muboardroom, vanhu vanobatana vari mumatrenches. Tinokurudzira vese vatoda kuti tibatane, tinoda kugara tichivainvita kumaactions. Ivo vakati invitawo tinoenda. Kana kuri kunoplana kuti toitei kuti mushandi upenyu hwake hwanaka, tinogona kuplana nevamwe pamwe chete. Kwete zvekungo dedzana kumagungano yekumwa putugadzike haisinguva yekuunganira zvisina maturo, inguva yekutounganira kuronga kuti togwisa sei kuti mushandi asarambe ari munhapo.
Vachere vaudza Studio 7 kuti chimwe chezvisungo zvabuda ndechekuti varayiridza vazi kuzodzokera kuzvikoro pazvinovhurwa, asi vati izvi hazvirevi kuti mwamabasa.
Basa redu tinorida, vana havana mhosva yavakapara, vari kutadza kuti bhadhara ihurumende yedu. Saka isu zvekare chisungo ichocho chawandudzwa nokunzi tichange tichidzidzisa vana tichatsvaga nzvimbo dzekudzidzisira vana dzisiri nzvimbo dzakavakwa nemaemployer wedu dzatinoti chikoro. Saka tichange tichitsvaga nzvimbo dzakaita semacommunity hall, maopen space patinenge tichiita malessons edu nevana vedu, asi hatisi kuzodzokera kunodzidzisa tiri muzvikoro zvehurumende iri kuti nyima mari. Aizvi tinozvitsira kuti vaone kuti chido chekuita basa redu tinacho, asi kuti tinoda mari dze.
Vamwe varayiridzi vange vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vanotsigira zvizere zvisungo zvabuda izvi. Muzvare
mayo, my weekends kana uchida kuuya kumba you have to fork out something like 120 bond. Kuuya kumba 120 bond kudzokera which is 240. So zvinoita kuti zvireme kuti uende kumba uchinoona mwana. Mwana unenge asiya dzimwe nguva namaid, dzimwe nguva maid aenda, you know, penyu wekurarama nemaid dzimwe nguva idzihustle. Saka zvinhu zvacho zviri kurema zvisingaiti. Saka as teachers dzimwe nguva tinozoona kuti tokwanisa kuita samazuva ano. Ndakacherechedza kuti marayiridzi vakawanda tiri kutoita machange mani especially panovhurwa zvikoro apa, especially isisi tinodzidzisa kumaruo.
Sangano reAtuz rakavambwa mugore ra2014 uye kongresi inotevera ichaitwa mushure memakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Vateereri musakangano wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevabereki panguva yenyika yakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bhanga reAfrican Development Bank rinopa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga avari panyanga pari zvino vanorambidza mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa kuti vagare pamba pavo kuBorodale Brook. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mimi na Chris Gande.
Sokuisika tisendaba kuVOA Ndebele.